kana tichitarisa mushandiro unoita makanzuru maprovincial government nenational government wanofanirwa kunge wachidyidzana sematie ari matatu ehurumende, zvichireva kuti kana paine urongwa hunobata nyika yose, hurumende yepamusoro national government neprovincial wanofanirwa kunge wachisimbaradza kushanda kwemalocal authorities, zvisingarevi kuti national government inotora mabasa anofanirwa kunge achiitwa nekanzuro. Izvi zvinozobudisa muono wekuti kutadza kunoita makanzuro edu kumwe kwacho kunokonzereswa nenational government inenge ichida kubudisa kuti makanzuro haakwanisi kuita mabasa. Ivo varivo vanenge vachiramba kubudisa mari yekuti makanzuro ashandise. Ngekuti iko zvino tinenge tave kushama kuti ko idzo mari dzekutenga matrakita, mari dzekutenga mimwe mishini yave kushandiswa kugadziriswa migwagwa nezvimwe zvose iri kuwanikwa kupi? Iwo makore ese aya vagari vachingochema chema tichitaura kuti makanzuro edu haana kapasiti yekuita mamwe mabasa.
Asi munoona here imi zvakanakirawo vagari izvo zvaitwa nehurumende izvi?
Chinhu chakanyanya kukosha panyaya yezvinhu zviri kuitika ndechekuti tinofanirwa kurarama tichitevedzera zviri mubumbiro redu remutemo senyika. Constitution yedu inoti panofanirwa kuve nemutemo wedevolution. Mutemo wedevolution unotoratidza pachena kuti masimba anofanirwa kunge akaturunurwa kubva kunational government achiunzwa kumalocal authorities nekumaprovincial councils. Zvinoreva izvo kuti pari zvino hatifanirwi kunge tichitaura kuti hurumende yatora kuita kunge emergency. Zvaizivikanwa makore maviri kana matatu adarika kuti gore rino kuchave nesadhiki samiti ichaitirwa muZimbabwe. Izvozvo dai constitution yedu yakateedzerwa, iko zvino tiine actual parliament yedevolution